Zvinhu zvatanga zviri padanho repasi pasi chaichaiko mukotoro yedu yechipiri yemuzvikoro. Tichitarisa ongororo yaitwa nechidimbu nebato redu reRural Officers Union of Zimbabwe raratidza kuti zvikoro zvizhinji atinoti maboarding schools aregista turnout of less than 30% mukuvhurwa kwazvo zvikoro pari zvino.
Konya iyo yanga ichinetsa yebonus ndo imwe yanga ichiita kuti varayiridzi vati vanogona kusadzokera kumabasa.
Ichokwadi, mumusangano wapfuura wenational executive yeRural Officers Union of Zimbabwe yakaita chisungo chekuti havasi kuzodzoka kumabasa kusvika mabonuses avo apinda mumaaccounts.
Asi tanzwa kuti mapayslip akukwanisa kunga achiwanikwa kana kuti varayiridzi vapuwa mapayslip iwaya, mari dzacho dziri kuwanikwa here kumabhanga?
Tingangoti ingori mhiepi yeserusero ruri kuitwa murima, kuti kunyange zvazvo mari yacho ikaratidza pamapayslip, but kuiwana zviri kuratidza kuti makwikwi chaiwo. Nokuti pari zvino ruzhinji rwevarayiridzi vachiri kutotambura kuti vange vachitora mari dzavo dzemasarari dzemwedzi wakapera, and makyuzi haasi kupera kumabhengi, zvinova zvakare zvatotadzira vamwe vadzidzisi veboka redu kuti vange vachidzoka kumaworkstations avo kusvika pari zvino.
Asi vashoma vakwanisa kunge vachiona maakaunti avo kumabhanga, bonasi yacho yapinda here muakaunti?
Tsvakurudzo dziri kusvika mukuvira kwezuva vava kungoti ivo Zimbank, ZB Bank ndo ine mari iri kuratidza kuti inenge yakutoreka, asi mamwe mabhengi ose hapana chati charatidza kuti pane zvirimo.